Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova kana vanhu kana kupindira pavanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzanga dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya yemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti masoja nemapurisa vashandivo vehurumende, naizvozvo riri kuvakurudzira kuti vasarove vanhu kana kuvhiringa varayiridzi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vati varayiridzi vari kuvhuira mihoro yevanhu vese vanoshandira muhurumende kwete varayiridzi chete. Saka vari kukurudzira kuti masoja nemapurisa vafunge zvakadzama varege kuruva vanhu vanoratidzira, nokuti zvichemo zvevarayiridzi zvimwe chete nezvemasoja nemapurisa. Vamasaraure vati sangano ravo riri kuronga zvekuratidzira uye kutsigira mamwe masangano evashandi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro.
Varayiridzi vane ukasha hwakanyanyisa nemari shoma yavari kupiwa nehurumende, iyo ino hurumende iri kuvashora zvakanyanya ichivapa mari shoma nini, inongove 6.5% chete pamari yavaisitambira. Kukatarisa salari yakapiwa vanhu muna January muno inongo ndifanana neyavaipiwa gore rakapera, iyo inongove around 900 RTGS, isina chaichabatsira kuti munhu akwanise kurarama. Izvi zviri kuitwa kumasoja, zviri kuitwa kumapurisa, zviri kuitwa kumunhu wese ari musivil service.
Sezvo muri vashandi vehurumende mese, mune zvinangwa zvimwe chete here nemapurisa nemasoja?
Meseji yatinayo kuvanhu vari musecurity sector, mapurisa nemasoja, ndeyekuti zvaapachena kuti hurumende iyi haina hanya nesu tese pamwe chete, kwete varayiridzi chete. Chikumbiro chedu kwavari ndechekuti chigarai makanyarara, musavictimize masivil servants mamwe ari kukurwirai kuti muwanewo muhoro unotenga. Patichabuda tichienda kunoratidzira, patichaita zvose zvatichaita kuti timanikidze hurumende kuti tibhadhare mumari inotenga, tinotarisirawo kuti mapurisa nemasoja aite sevanhu vane njere dzakakwana, vanoziva kuti hondo yatiri kurwai hondo inoita kuti mhuri dzavo naidzo dzirarama. Chepiri, tinotarisawo kuhurumende tichikurudzira kuti ngaizive kuti masivil servants maallies avo hatisi mhandu dzavo. Kana vakaramba vasingatibhadhare havasi kupanisha isu chete, asi vari kutokolapsa civil service, vari kukolapsa kutonga kwavo, nekuti kutungamirira kwavo ndo civil service. Kana hurumende isakwanise kupa vanhu education, kupa vanhu health care, inodzimara isiri hurumende.
Asi vamwe varayiridzi vari kuenda kumabasaka, saka munozvifambisa sei? Muri kuwirirana here?
Tichitaurawo kune maticha kuti avo vashoma vasiri vinganyatsonzwisisi vari kuramba vachienda kumabasa. Tiri kuti nguva yatasvika haichisiri nguva yekuita rumwe rumwe, yaanguva yekuisa musoro pamwe chete. Tirambe kudzvinyiriri hwemhando yepamusoro hwatiri kusangana nawo, tirambe kamari katiri kupiwa kasina chakanotenga, tirege kuenda kumabasa kusvika hurumende yanzwa kuchema kwedu. Kuvabereki vevana vedu vatinodzidzisa, tinovakurudzira kuti vachekete vana vavo kudzimba, tichivavimbisa kuti tichaurwisa nekukurumidza kuti mari yedu ikurumidze kuuya tigodzidzisa vana zvakanaka. Hatinganyembedzere kudzidzisa muzvikoro isu tisina chatiri kudzidzisa. Saka tichakumbira kuti mutitsigire nekuchengeta vana kudzimba, tichadzokera kumabasa kana nyaya iyo yagadziriswa vana vozowana nguva yekudzidza zvakanaka.
Pane zvamuri kuronga here sevarayiridzi, uye zvakaita sezvipi, uye munoda kuita izvi riini?
Parizvino tiri takangomira panyaya yekusaenda kumabasa kusvikira mutapwa mari yedu zvizhinji zvirikurongwa nemaprovinces zvichange zviziviswa nekufamba kwenguva panopera vhiki rinoteera iri tichizosanganisira kupinda mugwagwa tichiratidzira nezvimwewo zvikurongwa nemaprovinces akasiyana-siyana zvatichaita kuti tipe puresha kuhurumende kuti ikurumidze kutipa mari vana vedu vasaramba vachirasikirwa nedzidzo nenyaya yekusada kubhadhara mari kwavari kuita.
Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura navo nezvenyaya dzemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Asi vachitaura nevatori venhau kuState House svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi nezvenyaya dzemari. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDzatsunga.
Pakupedzisa kwatakaita kutaurirana kuNDNC, tanga pabuda nyaya yekuti mari isu takati mari yamauya nayo ishoma uye hamusi kutaurazve nezvechikumbiro chedu chokuti mushandise interbank rate pamasalari yedu. Vakange vativo vachadzokera kunoona vakuru vavo, nokuti vapedzi kutaura navo isu vanenge vasirivo vakuru. Vakuru ndo maminista iwavavo vaMutuli navaMavhima ndoo maminista acho. Saka vakati tombodzokera kunoona vakuru vedu tozoya tokuudzai kuti zvakamira sei. Saka izvozvi tiri kuona kuti vaitoita kwakaenda mhukando kwakaenda shuro. Vanhu vakatokora mari iyoyo yaka vakakora muna December. Kunotova nebongo zozo, kune kubongomora kusingambonziri kuti zvino kana zvakadai tofamba tozoitwa sei. Saka isu takangomirira ivo nokuti ndo vanofanirwa kuti vatiudze kuti vazofunga kuti zvazvoitwa sei.
Ko, vashandi vakapiwa here iya yanga ichinzi cushioning allowance nemusi wechishanu sezvanga zvavimbiswa nehurumende?
Cushion vakapuwa, asi yaingovavo mari yokungoti voregera masiyandaita. Yanga isiri mari yokuti ungati vanhu vangati tadzimurwa nyota. Asi vanhu vari kunge vanga vachitarisira kuti muhoro wavo mwedzi uno waJanuary uchangovakwira. Vamwe havachakwanisi kutongouya kumabasa. Zvanhu zvacho zvakangoita ikira zvakaomera vanhu.
Vashandi vari kukwanisa here kuenda kumabasa zvakamira sei?
Zvinonetsa nenyaya yevashandi inyaya yekutya. Tiri kuona vamwe vachienda kumabasa, vamwe kuda vanongokumbira vorega kuuya, asi vazhinji vanenge votongoti watengesa mbudzi, watengesa mombe, wanotora chimbadzo, wanotora chikwereti kubhengi kuti arambe achiuya kubasa kuti asadzingwa. Asi vashandi sezvanga zviri zvinhu zvakati chechetere, vanga vasingafanira kunge vachienda kubasa mabirira azvakaita.
Asika vaDzatsunga, iyo hurumende iri kutiwo nekune rimwe divi, vashandi vanofanira kunzwisisa kuti naiyo zvinhu zvakaiomera, iri kuedza kugadzirisa zvinhu. Nekudaro iri kupa mari yainokwanisa pari zvino ichigadzirisa zvinhu.
Zvinoitika ndezvokuti kuhwisisa kunogona kuita kana munhu asina zhara. Zhara ndo inenge ichinetsa. Munhu agone kuti ndichazoyacho zvinhu zvanaka, kana kuti ukarwara woti ndichazorapwa zvinhu zvadi zvanaka. Isu zvatiri kungotaura ndezvokuti hongu zvinhu zvakaoma kudaro sekutaura kuri kuita hurumende. Hurumende ngaipe vanhu mari yekuti vakwanise kuti kurarama. Asi kana zvava zvokungoti vanhu voti shinga zhara zhara haibvirizvo, vana vako vanenge vachichema.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzura vekuward 9 kuwange amai Salom Chirwa vari kukumbira rubatsiro rwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashani emvura yakanaya munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Vakawanda vakapudzirwa dzimba uye midziyo yavo yakaparadzwa, kusanganisirawo mabhuku evana vechikoro. hapana hapo munhu anonzi akafa nekuda kwemafashano aya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Chirwa.
Ndingati pari zvino kune kwavango piwawo a place kuti vagare I guest house ye company saka vazhinji vacho ndo vatorwa vakanoiswa ikoko saka pavari kugarawo vamwe varasikirwa nezvinhu zvavo mibhedha magumbezi hembe zvokutoti maskati pandasvika vanga vatori busy kuwacha wacha and then mastove dzavo vamwe achashandi mafriji achashandi matv maredio avo sezvinhu zvapindwa nemvura mvura yacho yanga yakawandisa chaizvo zvokuti mwana mudiki hambomiri mumba imomo saka vamwe vapiwawo dzimwe dzimba pekungonogarawo for the time being kuchitsvagwawo solution.
Tambotaura nevamwe vakuru vehurumende vekubazi reCivil Protection Unit vachiti vatumira vanhu kuhwange uku vasvika here vanhu
ichokwadi masikati patambofamba famba tichiona damage vanga variko marepresentatives eCivil Protection Unit tichipinda vachionawo kuti vanhu zvinhu zvakanganisika zvakanganisika sei and vanhu vacho vakawanda sei.
Saka iyo mvura iyi iri kuita ichipera here kana kuti kwatinoti kupwa kuyauko kubvira zvayakanaya nezuro?
Ehe, pare zvino mvura iya yayete yapinda madrain yato tingati yatopwa chaizvozvo kutoti pakufambika because time yayainaya papa sachafambiki kana road chaiyo wanga usingachakwanisi kucrossa but for now mvura iya yanyatsotsikirira yapinda madrain as it's supposed to do.
Saka nyaya yanga iri yekuti madrain aya anga asingashandi zvakanaka here kana kuti ingori mvura yanga yawandisai?
Yanga iri nyaya yekuti madrainage anga asashandi zvakanaka because mvura yanga ichipinda but papa chiitika backflow saka pane kuti irambe ichienda nemadrain mvura iya yanga yakudzokerwa mashure yakupinda mudzimba nepressure iyaya because yanga ichiramba ichingonaya isasamirewo.
Mungajekese kuti ndedzipi nzvimbo dzakanyanya kusangana nedambudziko iri?
Kune ward 9 ndo ward rangu iroro kwanga kuri affected we've got about 35 households. Kuno kunonzi kuward 10 ndambosvika vanhu naivo mvura yakapinda mudzimba dzavo. Kune kuward 15 nekumpumalanga ndo maareas andaona ini.
Kuri kuti kune vanhu vanoda kubatsira, munoda rubatsiro rwakaita sei?
Pachezvino the immediate need iri pachikafu because ndo chimwe chabva chaparara tikatoenda nemvura saka vanhu kuti vawane futi mari yekuti vatenge chimwe chikafu pari kunetsa chaiko. That is the immediate need. Asi tichienda kumberi uko anything can come towards them. Vamwe varasikirwa nemibhedha magumbezi mafriji mastove avo achashandi matv avo achashandi mabhuku evana vechikoro ndo imwe need futi iri kudiwa anaiwa nemvura ese.
Kanzura veward 9 kuhwange amai Salom Chirwa vange vari parunhare kuhwange kwekare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rine nyaya pamusoro paVanelson Chamisa vari kushora hurumende zvakadzama pamusoro pekupinda kwakaita mapurisa mumahofisi ebato ravo reMDC. Daily News rekare rinotaura pamusoro pekukwidzwa kwakaita mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Chronicle rinoti Bulawayo yatarisana nedambudziko guru remvura kana mvura ikasanaya mumasvondo matatu ari kuuya. Herald rinoti usiku hwemusi hwemugovera munhu umwe akapfurwa nemapurisa akafa vamwe vatanhatu vakasungwa kuvhumba apo vaiedza kupinza zvisiri pamutemo 141 emabhere empatya dzatsaru munyika. Zimlife.com ine nyaya pamusoro petsaona yakaitika apo rori yakabonderana nebhazi kuodi kumanikaland usiku hwemusi hwemugovera pakafa vanhu 10 nevatanhatu. Yasvika nguva iye yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vanhu veZANU-PF tarisa ka takakura tichitambudziwa tikashandisiwa naivo tovazivira upenyu kwavana huo. Saka tichina kana pamwe panenge audzwa nemunhu zvokunyepedzera. Kana zvese zvavanotaura zvazva, havatori neupenyu kwavamwe vanhu. Vanongoti iye apinda pachigaro agutarega. Saka ndokumbira muva handizi kuti ndingati kudii kwavari vanhu vaivai bhozi takashandisiwa navo. Ndichitaura kudai nema ndakazvara mukati nevanhu veZANU PF. Handingazvitauri nezita bhati ndiri mukati mavo. Kana ndiri kumba kwaido handina zvandokwanisa kutaura nenyaya yavo vanhu ava. Bhozi vanoita upenyu hwavo hwokutambudza vamwe vanhu.
Pa Voice of America apo mashoko angu anga ari pakuti iyo nyika yedu yeZimbabwe tikaitarisa nhasi kuwange kwaita mafashamu nokuda kwokuti kwakazara vanhu veZANU PF kwadomanyiwa manyiwa vagadzirikwa gadzirikwa kwamutare kwakaitika mafashamuko nokuda kwokuti vanhu veMDC vakarebwa vachimbofa vachiita sei asi makagona nhasi kuwange magona kumhanya mukagadzirisa zvinhu zvisati zvaonakara. Hamuonivo here kuti isvimbo iri kurerekera divi rimwe? Kana pakanzi ngapagadzikwe chakati nechakati, imwe munomanyira divi iroro rimwe. Kana rinoda kugadzira zvakanakanaka, munorifarira. Ko mati takatadzeiyo tione iyo, tinoona zviri kuitika. Regai zvinhu zvifambe negwara zvionekwe pamwe chete. Ndapedzamo. Ndini Simba Rashetsuro, ndiri paSouth Africa paMlimpopo muZanini.
Muri sei pastudio 7 apo vanamukomata anonoka hwandeni vese vashamariri vestudio 7? Ndine urombo netsaona iri kuitika muZimbabwe yekushayikirwa nevanhu nenhau yekuda kwemigwagwa yedu yakadai kufai. Hurumende idai yati nyarawo chaizvo kumana vanhu voperera munzira hera kumana. Uyu murume uyu anonzi idhiyu ati tambudzi apedza vanhu kwese nenzara kwese ari kupedza. Ndoda kutaura hangu pamusoro pauyu anonzi Obed Gudu. Takagara tazviona kuti hakuna kwavanosvika Obed Gudu ava nemadiri avanoita ZANU PF. Ndeve ZANU PF murume uyauya kungotadza ngobuda hake pachena murume uyau. Hakuna chataiziva kuti hakuna chavanombobudisa nanakupe vaivai. Taiziziva vaingoda chavaida ndo chavakatadza kuda kukanganisa MDC ndozvavaida kuita chete. But vakatoona zvaramba ngaachingodzokera ZANU PF kwake uyu anonzi Obed Gudu asangoda kumbohwanda. Tiri kuziziva maZANU PF
ka. Aiwa rangu Zita, ndinoitwa Tinashe. Ndoda kutaurawo panyaya yemusoro ngozi yaitika iyo. Ndichiti dai gavhumendi yeZimbabwe yainzwa kuti inokoshesa vanhu vayo yaizoitawo zvinoda vanhu kuti rodhi dzokudzwa. Zvirodhi zvacho zvidoko, unotosheya kutofamba nenyasha dzamwari. At least dai dzaimboita kana kuti 2 dzinobva uku 2 dzinoendawo uku dzichipesana, kwetori chirodhi chakadaro kunyange nebhasikoro unotokwanisa kudhumirana nemunhu. Ipapo nemapotihos acho pamwe wodhiraivha aitozama kutivhira uku uchitosangana pakati. Saka rodhi dzeZimbabwe hadzisi safe zvekuti dai panga paita gavhumendi inokwanisa kuona kuti zvakamira sei. Naivo maminista achowo futi hamakwanisi kuona kuti hapana zvakadai, hapana zvakadai. Rodhi dzemuZimbabwe ndodzishora. Ndodawo kuti aiwa sori zvenyu kune vawirwa nemadambudziko akadai muZimbabwe, vane mhuri dzadai kushayika pane nguvani, avo vane mhuri dziri muzvipatara. Ndichiti aiwa sori sori, Mwari achatikomborera.
Handizivi kuti uyo aitaura uyo ndimutode kana kuti ndiani aitaura kuti anzi MDC ndoya yakafanira kutaura kuti Mugabe ngaasungwa. Saka ndange sina taura hapana zvataita nekuti munhu wedu sangana mukati wecorruption nevanhu vavo ipapo hapana zvavanokwanisa kuita. Handiti urori corruption yakazaremo mumapala zvavanoita nekuti vanhu vavo. And imwe nyaya yekuti pabhodha vayo kuti madhiraivha anyore vanhu nezvinhu zvavanongoi nazvo mukati, vakuda kuona mazita emadoctors akubuda munyika nekuti madoctors akubuda namaticha ndo abuda munyika oda kuona kuti maticha mangana ari kubuda ndiwanani pesa kwari kuti madriver ngaanyore vanhu vanenge vari mubhasi mastao mazita ane basa rei kana panongonyorwa namba yevanhu because kana wangunyoresa mazita evanhu vokura kuti vakutotengesa vanhu kauti ndingabuda munyika ndingabuda munyika ndo strategy yauda kuita vanhu vezanup f haisi revenue authority haisi zimu rekuita izvozvo izanup f zanup f ndo yauzva kuti vanhu vakubuda munyika especially madoctors nemateachers nevamwe vari mugovernment imomo vakungosiya mabasa especially mushoreri nekumasoja vamwe vachitosiya vachitoda kubuda vanenge vakutozva kuti vanenge vada kuona kuti vari kubuda vacho ndiwana saka madriver ndo akuda kuitwa ndo akuda kuitwa maspai manje ekuti ataure kuti vanhu vari kubuda ndiwana.
Manzwa apfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei, iyi inguva yenyu, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001202465038 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muChina vanoti vanhu vanoita zana nemakumi matanhatu namatatu nevatanhatu vawanika vaine chirwere chinotapuriranwa zvikuru chakafanana nechirwere cheSARS. Vanhu vane chirwere ichi muChina vave mazana maviri kuchinzi vanhu vatatu vakafa nacho. America yatangidza kunyatsoongorora vafambi vanobva kuChina panhandare dzendege dziri kuSan Francisco, Los Angeles neNew York. Vatungamiri venyika gumi nembiri vakabvumirana nesvondo kusapunza zvirango zvakatemerwa Libya uye kusapindira mukurwisana kuri kuitika munyika iyi. Vatungamiri ava kusanganisa vamiriri vemasangano eEuropean Union, United Nations, African Union neArab League vakabvumirana izvi pamusangano wezuva rimwe chete wakaitwa muguta reBerlin kuGermany. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi January 20 izuva rekucherechedza musi wakazvarwa Martin Luther King Jr. Izuva rezororo rinocherechedzwa mufuro wechitatu munandira gore rega rega. Kuti tinzwisise pamusoro pezuva iri tina Dr. Frank Guni. Dr. Guni, zuva iri rinorevei?
Zuva iri rinonzi Martin Luther King Day izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yenyika yeAmerica, nekuti izuva rinoshandiswa neAmerica sefederal holiday kana kuti sezororo rinocherechedzwa nenyika yese yeAmerica vachiremekedza basa rakabatwa neutungamiriri waDr. Martin Luther King munyaya dzekurwisa rusarura rwanga rwuri muAmerica iya inonzi racial discrimination. Saka vaMartin Luther King Jr. nevamwe vavo vairwira kodzero dzevanhu vakatungamira kurwisa kupatsanurwa ikoko kuti kubviswe aya anonzi macivil rights kusvika pakufa kwavo pavakazopfurwa kana kuti kupondwa kuMemphis kuTennessee. Saka America inenge ichiangarira kuti kwakabva America hakuna kunaka, kwanga kuine rima rerusarura nekutarisira vamwe vanhu vemarudzi pasi kwakashata zvikuru kwazvo.
Iro zuva iri rinoremekedzwa zvakadini?
Iri zuva rinoremekedzwa zvikuru kwazvo. Zuva iri rakacherechedzwa neAmerica mugore ra1983. Zvakatora mamwe mastates nguva yakakura, asi kubvira muna gore ra2000 mastates ese ari 50 kozeita isusu ari muno mudistrict of Columbia nedzimwe nzvimbo dzeAmerica dzinosungirwa kucherechedza zvekuti hurumende yese inenge yakavharwa, mapazi ese hurumende anenge akavharwa kuri kuremekedza kupa ruremekedzo rukuru rwegamba guru vaMartin Luther King.
Dene vaMartin Luther King Jr. vanga varipo nhasi, chii chamunofunga kuti vaifara nacho uye chii chamunoona sokuti chaiva shatirisa?
Ndingati inini chikuru chingaita kuti vamati ndotati nevanga vari mupenyu nhasi chaivafadza, ndingati kungava kuti vanhu wonje zvavo zvisisinei zvikutungamirwa nehurumende vakutambirana marudzi nemarudzi. Taakuona kuti vanhu vachena nevanhu vatema vakudyidzana vachigara munzvimbo dzimwe chete, hapasina rusarura rwekuti kune mabhazi kana kuti maduta avanhu evachena chete kwoita evatema chete. Zvisizvo zvakabviswa, vanhu vatema vakuroorana nevarungu nevachena zvakuita kuti vanhu vangoita maamericans vazhinji vacho vakungotarisana kuti tese tiri maamericans. Saka ndofunga izvozvo zvingadaro zviri kufadza vaMartin Luther King. Chimwe chinhu chaigona kunge chakavafadza zvikuru chaizvo, pakapinda vaBarack Obama vachiita president wenyika ino wekutanga wechitema, ndofunga izvozvo zvaipembedza zvikuru kwazvo vaMartin Luther King Jr. devanga vari mupenyu mugore ranhasi kuti aiwa munhu mutema azotongawo America. Zvaakurakidza kuti akuswedera padyo nekuti maamericans ese tingonzi tese tiri vanhu vakaenzana vakafanana pasina rusaruro. Rwendo ruchiripo, ruchiri kuenda mberi, asi zvizhinji zvakagadziriswa zvinoenderana kana kuvhota chaiko. Vanhu vatema kune kwavairambidzwa kuvhota, saka rusarura ruzhinji rwakabviswa zvavairwira zvizhinji zvakaitika, asi rwendo ruchiri kuenda mberi. Ndosaka tichirangarira zuva iri kuti zvakasara zvisati zvabviswa zvibviswe.
Dr. Frank Guniti, notenda zvikuru nekutibatsira kwamaita.
Tatenda.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muno muWashington DC. Konzero baba Harare, the reason why sezvo nguva yedu yapera, rikatipotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAdjus riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova vanhu kana kupindira pavanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya dzemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tananoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.